mukuru anoona nezvetsvakiridzo musangano reKenza Association of Zimbabwe valove mumakuriropa vanoti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kuwedzera zvakanyanya.
Kana tichitarira mutsvagurudzo dzinoitwa nevebazi rezvezimbabwe National Cancer Registry, tinoona kuti pauwandu hwevanhu vakabatwa nekenza mugore ra2018 zvikamu 11 kubva muzana vakanga vane dambudziko reprostate cancer. Saka tinoona kuti dambudziko riri kukura, uye tichitarisazve futi vanhu vari kufa negomarara munyika mhiri muno mezimbabwe, tinoona kuti uwandu hwevanhu vari kufa negomarara zvikamu 10 kubva muzana.
Muzare Michel Mazudzo, vanova nyanzvi mukuvheneka varwere vegomarara repasikarudzi uye vari mukuru wesangano reTalk Cancer Zimbabwe, vanoti gomarara iri nderimwe riri kuuraya vanhu vakawanda.
Manamba acho evanhu vari kuita prostate cancer akada kuti wandei. Tikatarisa tiri muno munyika yedu yeZimbabwe, gomarara riri pekutanga ndere cervical cancer rinobata madzimai, kuchiterwa nerezamu rinobata madzimai zvekare. Asi prostate cancer inoteerawo, ndogomarara riri kunyanya kubata vanhu vechirume.
Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora, avo vachangodomwa kupinda mudare remakurukota, vanoti vachiri kusumwa nezvipangamazano mubazi ravo nezvedambudziko iri.
Ndani mpokesha kama ndiri mutsvaga muministro ndichirongoita maconsultations nemadifferent departments. That's why ndasvikana ndapedza ndoko.
Mumwe chiremba Dr Joseph Chiripanyanga vanoti gomarara repasikarudzi kana kuti prostate cancer rakanyanya kuvanhu vatema.
Prostate cancer generally tinoti kuvanhu vatema yakati wandei kudarika kuvarume nevamwe vanhu vemamwe marudzi. Saka vanhu vatema ndo vanobatwa neprostate cancer kunyanyanyanya. Munomo muZimbabwe tinoona kuti makesi ari kuwanda, kwete kuti iwo pachavo makesi ari kunowanda isachi, asi inhau yekuti vanhu vakwanisa kuenda kuchipatara. Vanhu vazhinji tichaa kuti maawareness programs vanhu vakuzati kunotestwa prostate cancer.
VaGeorge Gwatiringa, avo vanoti vava nemakore 60 nemapfumbamwe yokuzvarwa, vanoti vakamborwara negomarara iri muna 2016 vakarafa kuchipatara zvikaita sevapora. Asi gomarara iri rakazovadzokera futi pasina nguva, vachizopedzisira varafa nemiti yechivanhu vakapora.
Gore rinoi prostate cancer yakandishanyira zvekare. Ndikaenda kuna Dr wamaherbs anonzi Simon, ndo pandakarangwa cancer. So far izvino cancer yangu yakapera. The best solution yokutiura kweprostate cancer unofanira kuenda kunana Dr wamaherbs, kumadokta echirungu. Ukangopedza pirisi 1 day mangwana inenge yakatokubata.
Asi vamwe vana chiremba vakaita saDr Chiripanyanga havabvumirani nepfungwa yekuti mishonga yechivanhu inopedza gomarara repasikarudzi.
Handisana mboona munhu mumwe chete zvake akarapwa nemaheds akapora. Vazhinji tinoona anouya tikabata prostate cancer ndamboenda kudzin'anga kana kumaheds kana kumaprofita chaivo machecha, vanozodzoka yaspreda yawe. Saka tikurudzire vanhu kuti kana takubatai prostate cancer mumbotambisa nguva muchiita zvemaheds kana zveng'anga kana zvimwe zvakadaro.
Kudzivirira chirwere ichi, vana chiremba vanokurudzira varume zvikuru vari pakati pamakore 60 kusvika pamakore 44 kana kuti 60 to 74 years kuti vavhenekwe, vachiti ndivo vari munjodzi huru yekubatwa nechirwere. Vana chiremba vanoti zvinonetsa kuziva kuti wabatwa nechirwere ichi, nekudaro zvakakosha kuti munhu apote achivhenekwa kamwe chete pagore. Dzimwe nguva munhu anenge abatwa nechirwere ichi anotadza kurasa mvura zvakanaka kana kuti inenge iine ropa uye zvichirwadza. Asi varume vakawanda vanotadza kurasa mvura zvakanaka vanonzi vanenge vasina chirwere ichi. Munhu anonziwo anenge achinzwa kuneta nguva zhinji uye chirwere ichi chinotenderera mumhuri. Gomarara rinonzi rikazobatwa rakomba, mukana wokupora unenge wave pazvikamu 32 kubva muzana chete kana 32%. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.